This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemugovera chikunguru 23, 2016. Makateerera ku Studio 7, munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 11605 ne 15775 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi.
Kwete, vashandi havasi kubhadharwa. Nyaya dzokusabhadharwa kwevashandi zvinenge zvakutowanda muno muZimbabwe.
Vashandi vakawanda vononga svosve nemuromo nekushaya mari dzemihoro. Vechidiki veZANU PF voronga kuratidzira muHarare mwedzi unouya. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti zvinhu zvanyanya kuipa munyika sezvo makambani akawanda ave kutadza kubhadhara vashandi mari dzavo dzemihoro pamwedzi wega wega. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaMoyo.
Kwete, vashandi havasi kubhadharwa. Nyaya dzokusabhadharwa kwevashandi zvinenge zvakutowanda muno muZimbabwe. Nguva yapfuura taimbodzinzwa kana kusangana nadzo zvichibva kumaparastatal zehurumende. Iyo zvino tiri kusangana nemaripoti emacompanies madiki achiri kukura makuru. Macompanies anotozivikana semacompanies anga achifamba zvakanaka. Vashandi vakutowana mari zvikamu nezvikamu. Vakawanda munozivisa kuti kana hurumende yacho chaiyo haichabhadhari sezvaizivikana nevanhu. Hurumende ndiye yaizivikana kuti inotobhadhara kana mazuva acho asvika. Havachakwanisi. Tingateerera zvimwe zvatiri kusangana nazvo zvinobva kumaorganizations zvakafanana nema civic society organization vanorarama nekupiwa mari kana zvinobva kunze kwenyika. Tira kutonzwa maripoti kuti ivo futi vakutoafektwa nekusabhadharwa kwevashandi. Vamwe vakutogumurwa kumavasa ikoko kuma civic society organizations. Saka inyaya inobata vanhu vakati wandei muno muZimbabwe.
Saka izvi zvaakukonzera matambudziko akaita sei kuvashandi vanenge vagumurwa basa?
Kuti vakwanise kuzviriritira vega kutojoina iyo informal economy yakatozara vanhu vakawanda. Saka vari kukandwa kunzara chaiwo.
Munyori mukuru wesangano reZCTU vaJafet Moyo vari parunare muHarare. Mutedzeri wemunyori musangano reZANU PF Youth League vakudzai Chipanga vanoti vari kuronga kuratidzira zvakare muHarare mukutanga kwemwedzi unouya vachida kuratidza vanhu kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vane rutsigiro rwakasimba. Vechidiki ava vakaratidzira zvakare muHarare nemusi wechitatu. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaChipanga.
Urongwa hwekuita misangano yeZANU PF hausi kumira. ZANU PF ibato rine vanhu vakawanda. Tikatora nguva yakareba tisina kuita musangano vanenge vakutonetsa vanhu vacho kuti ngatiitei musangano. Saka nepamusana pekuti membership yedu yakakura, we are forced to do regular meetings. Saka ticharamba tichiita misangano kusvika madhongamira nyanga.
Saka mumwe wakadai unoteera riini apa manje? Maati maane nguva?
Mumwe wakadai souri kuteera kutanga kwaAugust.
inenge ingori Harare province here kana kuti nyika yese?
Ah, vanenge vakasununguka vanouyawo but uchaitwa Harare province.
Mutedzeri wemunyori musangano rezanu PF Youth League vakudzai Chipanga vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo mutauriri wesangano revechidiki riri kutungamira kuratidzira munyika rinozikanwa nekuti Tajamuka vapromise mukwananzi avanoti havazive kuti kuratidzira kwezanu PF uku ndekwei.
Izvi zvinoshamisa kuti vanhu vezanu vaakudemonstrate against themselves. Zvinhu zvinotishamisa zvikuru kuti zvinombofamba sei. Taitoti vana Chipanga vane vamwe vake zvimweni vachaona chaedza chaonekwawo nemahofesi nevamwe vouya kugungano revanhu kuno kurutendo rwevanhu kwatiri isisu. Tikurudzira tiri pamwe chete vamugabe ngavachibva nguva yavo yakwana.
Tiri kuonawo kuti pakamboita kakutyisidzira vamwe vechidiki vezanu PF pavakaratidzira svondo rino apa vachitivo vanoda kuti vange vachikuitai kanyama kanyama mapurisa omboenda parutivi. Hamusi kutya here nemashoko iwaya?
Kutyei chatinongori worried about nyaya yekuti kana vaakutaura zvekuti mutemo wemboiswa pasaidi hatizivi zvazvinenge zvakakureva. Isisu zvinhu zvatiri kuita zviri pamutemo. Mapurisa tinonetsana nawo hongu panyaya yemabatiro anoita vanhu. Hati tinotevedzera mitemo. Even pavakatidaidza pandakadaidzwa nemapurisa, Mawarire pavakadaidzwa nemapurisa, takaindako nechikonzero chekuti tinocherechedza mutemo wenyika nebasa guru rinenge chiitwa nemapurisa. Chero hazvo pane pano nepapapo patinenge tichinyunyuta dai mapurisa aikwanisa nekuedza kubata vanhu zvakanaka.
Mutauriri wesangano revechidiki riri kutungamira kuratidzira munyika reTajamuka vapromise mukwananzi vari parunare muHarare. Muchirongwa chatinotaura nevari kumaruva, nhasi tiri kubhikita uko tiri kutaura nevati vanoda kunzi Ambuya Marwei. Tatanga nekuvabvunza kuti zvinhu zvakamira sei munharaunda yavo.
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuno kubhikita. Kuno kubhikita kune nzara. Hakuna kana chiri kubatika uku. Kana zvese nenzara yemari chaiyo. Zvese handiti munongoziva kuti kana mari yanetsa nenzara inenge ichitokunyanya kutofunga chifero. Hakutorina. Tingati vanhu havo vari kuenda kufood for work vamwe, asi rumwe ruzhinji harutorina, harusi kutoinda. Saka iri kubata chero ivavo vari kuenda kufood for work. Pamwe unenge une vana vakawanda, iwo uchiwana 50 kg/1 pamwedzi pachona ipapo. Saka haizokwanisi kuti kupedzere mwedzi uchirya 50 kg iyoyo. Asi bekwa kune zvimwewo zvainongwanongwavo munguva yekuti deta takakohwa zvakanaka zvaive nani.
Vasiri kuenda kufood for work vari kurarama nei manje?
Vanongototiwo kanawo vanenge vapuhwa vayavo pafood for work vogonawo kupuhwawo kukumbiravo mumaraini menyimo maunongokumbirawo pamwe unonyimwa vachiitirawo kutivo vararamewo zvakanaka kudzimba dzavo vakabudirira. Saka iwe kana usinawo kana mwana unokupa kana kuti chii, hapana chaunotombowana. Unenge uchingotova munhu unofa nenzara. Chero kuderera chaiko unotoona kuti mazuva ano vanhu utano hwavo hauna kumira zvakanaka.
Vana vari kukwanisawo kuenda kuchikoro here nemamiriro aita zvino?
Vana vari kuinda tingati kubva kumagredhi 0 kuzvichienda kusvika kumagredhi 2 vari kuwanirwawo chibage nesocial welfare iyoyo. Vabereki vovozongobhadharawo madhora-dhora okuti vavatengere murivo vachitozongobikirwa kuchikoro ikoko. Ndiko kwavanondodyiravo chikafu ikoko zvokutiwo chero mwanawo akabva asina chaarya kumba unosvika veikoko ndowanawo chokubata.
Zvii zvamunowanzorima munharaunda yenyu?
Isu tinowanza kurima chibage, nzungu nenyimo nerukweza.
Avo vanga vari mugari wekubhikita Ambuya Marwei vari parunare kubhikita kwakare.
We love you.
Saverio.
Yeah.
It's a precious.
Now we shift here.
My Isabel.
Yeah, bro.
Ndafadza my sister. Ndafadza munhu wese masvita. Doro tandira pasi ndafadza vari pasi ndafadza kana ma ancestors. Yeah. Waya waya.
Ini ndinoitwa Shiltoman, aka Romeo Anthony the Dancer. Fada. Makaterera Studio 7.
Waya
waya. Muza waya waya.
Yashika nguwe kuti timboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro na Comrade Farai. Comrade Farai vachange vachitsanangura kuti ivo semurwi werusununguko wechidzimai zvii zvavari kutarisana nazvo uye vari kuona sei zviri kuitika munyika. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu Comrade Farai.
Kana neniwo ndinokuchingamidza iwo zvakanaka naka.
Comrade Farai, muri mumwe wemadzimai akange ari kuhondo yerusununguko, asi takaona mamwe makomrades vachibuda pachena kuti havasi kufara nezviri kuitika munyika. Munoti chii imi semadzimai vakarwawo pahondo yerusununguko?
Inini ndinozvisapota nekuti ndiri mumwe mudzimai ari kurwadziwa nezviri kuitika muno munyika. Unongofunga kuti izvozvi hondo iyi kuda takaiendera kuti vamwana vagare zvakanaka isusu tichisafa. We've suffered kutaura chokwadi for too long kubvira 1980 kusvika iko zvino. Ndingangoti kubvira tiri kuhondo kwacho kusvika izvozvi. Asi patati tiri kuhondo tainzi kuti tichanogara zvakanaka, tichanodya tese tichigota, asi hazvisirizvo. Ende wese isusu kumadzimai zvinonyanya kurwadza ndezvekuti maproblems achona unosangana nawo zuva nezuva. Ndionenge wakatarisana nechiini mhuri. Varume kazhinji kachona zvimbonyanya kuvarwadza, asi isusu madzimai ndinoda kuziva kuti izvozvi vana vachadyei, vana vachapfekei, zvese izvozvizvo. Saka maproblems achona akato nyanyisisa kumadzimai. Saka ini tinotozvikurudzira kuti iko zvinoizvi yanguva yedu yekuti izvozvi vanhu tichisumuka. And maproblems eZimbabwe atonyanyisa. And whatever zvavari kuita, they are doing it under our watch. Zviyazvo zvekuti izvo hatisisina basa nevanhu, nekuti dai vanga vachifunga kutaura chokwadi maproblems ane nyika inoyika, they are not addressing my issues economy at all. Kuba vari kuba under our watch havana basa nazvo. Saka ini ndiri kuti izvozvi isusu ngatirambe takatoshinga, hapasisina kudzokera kumashure.
Munoona hurumende naivo vaRobert Mugabe semutungamiri wenyika vachizotambira zviri kutaurwa nemi imi sevarwi vehondo yerusununguko, uyezve nezvakabuda pane musangano vamwe vakabva vatotaura vasina kuviga mpinyi kuti aiwa vaMugabe vatadza basa ngavachibva pachigaro.
Inini ndiri kuona kuti vaMugabe vari stubborn, very very stubborn. And isusu wonderful maproblem yatanga tinayo maexcombatants ndeyekuti tanga tichitya zvazvekuti ano hatingadaro because tisu takaunza rusununguko hatingadaro ndi tanga tinawo. Asi unoona kuti aiwa hazvisirizvo, ivo munhu akagara asingade macomrades kubvira nekubvira, but vanhu vangu vachimbozvidhauta, but some of us tatozviona kudhara kuti munhu macomrades haadi, anotosemiswa nawo. Iyo he believes in manationalists awo ndiwo vanhu vake vaanoda. Mafighters haanei nechekuita nawo. I think kuda tanga tiri a threat kwaari here, but ndofunga with age iko zvinoizvi haasisina basa nesu. As a result ari kuingenja chi mayouth, but hazvishande nekuti once a fighter always a fighter. Hondo chinhu chinorwadza chisina kunaka. And honestly kuenda kwatakaita isusu kuhondo takaenda tiri vana vadiki, and taiexpecta kuti izvo uchiyo patinodzoka chokwadi tichagara zvakanaka. Because kuenda kuhondo uri age yemwa 15 years, honestly that's the time yawakanga wachida love yamai nababa, but wakaishaya nenyaya yekuti izvozvi uri kunosunungura nyika yako. Asi iko zvinoizvi chinhu chinonzi comrade haatodi kana kuchinzwa kana chii. Isusuwo we are partly to blame because chisu takaita kuti tirambe tichingoti tichityisidziro futi chi vanhu tichiti izvozvi povu musadaro and to the extent yeyo yekuti izvozvi tichithreatena vanhu kuti tinogona kuzokudii kuzokuvhiringidzai. Asi iye akationa zviyazva zvekunge takapusa nekuti he would use us towards my elections, then kana zvapera ndizvo zvatopera, mangoshandiswa macomrades. And munhu aya akanga atoona kuti macomrades haana kana nebasa rese. Saka inini ndiri kuona kuti zvethis time zvinotova nepanch. Last time patakasangana musi wa7 April kutaura chokwadi makomrades takaenda tine hasha tichifungidza kuti iko zvinoizvi maproblems enyika they are going to be solved, but you find kuti izvowo pamacomrades weipapo apa tine dambudzikowo rekuti izvozvi vamwe vanenge vachiti izvozvi vanenge vasingatomboziva zviri kuitika vachitongoti amugabe chete ndo zvakazoitika kuti vachipinda matanga tiri musports center vakatanga toti vanhu kuti gushungo aikazvi wakubvunza kuti ko chii chari kuitika panapa.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai comrade Farai kunge manga muinesu pano pacho chirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Tinotenda ichaizvo.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanga Nyahuye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu, Our Lives.
Zvino gamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka rekuwana hurukuro nemuimbi ane mukurumbira Hosea Chipanga, anove zvakare mutungamiri wechechi yemapipi. Patiri kutarisa zviri kuitika munyika zvakanangana nekuratidzira kuri kuitwa nevana veZimbabwe, tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 vaChipanga.
Ndinotenda hama yangu, makadii zvenyiko kustudio 7.
Aiwa, kustudio 7 kutsvene vaChipanga. Nhasi tati timbobata vaChipanga, tinzwe kuti vari kuonawo sei zviri kuitika munyika tichitarisa kuratidzira kuri kuitwa nevanhu kusanganisirawo vechidiki veZANU PF vakapindawo zvakare mumugwagwa iro svondo rino.
Ya, sekuona kwandiri kuita ndofunga zvinoratidza kuti kana muri mumusha ukaona pwere dzongo chema chema chingoita mhere munozitonyatsoziva kuti haa, kana chiri chikafu kukicheni uko kunenge kusina kunyatsomira mushe, because tupwere kana twakaguta tunotorara, mukatoshamisika kuti pane pwere rapa. Zvino izvinoratidza kuti maguta panenge pasisina mba mapinda nzara.
VaChipanga vanozivikana vachipanga mazano. Ndeapi mazano amungapanga pane inonguva zvinhu zvakamira zvakadai?
Chokwadi ndechekuti inini zvangu ndinoshayiswawo zvangu mukana wekuti dai vakuru vaindipawo nzeve, dai vataurira kuti vakuru ngatifambe negwara iri, nekuti ndofunga zvaakuitika izvi. Pamwe zvichaita kuti vatsvage kuti vangatsvagawo ana godobori here vangabatsira, nepamusana pekuti nyika yedu haisi kutambura nekushayiwa zvinhu kana kuti ngati zvakaita semari kana kudai. Chinhu chekutanga chiri kushayikwa munyika medu injere.
Tinonzwa mune nziyo dzamuri kuti hadzisi kuuridzwa munhepfenyuro dzemunyika. Nziyo idzi dzakanangana nei, chamungafunga kuti chingaita kuti dzisaridzwe?
Chekutanga ndichitaura hangu netitle track yacho yakanzi Gamba. Chimbo ichi ndakachinyora 2012 ndichidedicata kuna vamujuru Rex Nhongo. Saka ndaitofunga kuti ndiri kutogonesesa kudarika zvimwe zvandakatoita, kwakutoshandisika kuti hazvisi kutombotambirwa musoja zvokuti ndichatodawosha kuti zvatadza kutambirika sei, kana kuti Gamba racho kuti kuda ndakakanganisa zita here rekuti Rex Nhongo kana kuti Solomon Mujuru, kuda kuti ndishayi kuti kuda ndindataura zita remunhu asiri iye, nekuti kana ari iye andinoziva akauya neZimbabwe ndandichitofunga kuti ndatoita zvihombesawo pamusoro pevana veZimbabwe kurangarira Gamba redu.
Aiwa vaChipanga, tinotenda zvikuru kuwana mukana wekutaura nemi pachirongwa chedu. Onekai zvenyu vateereri.
Tisarai zvenyu vateereri weStudio 7 matimana ese enyika.
Manga makateerera kune muimbi Hosea Chipanga muchirongwa chedu upenyu hwedu, icho munopakurirwa neni wenyu Jonga Kandemiri kuno kuStudio 7. Ndokuonekai ndichikusiyai mumaoko aBlessing Zulu.
Notenda Jonga. Tombotarisa nhau dzemitambo. Makundano eZimbabwe National Army Charity Shield ari kusvika kwamvura yacheka makumbo mangwana, apo chikwata cheHighlanders chichatamba neHarare City kuBaba Field Stadium. Vashandi vakawanda munyika vononga svosve nemuromo sezvo makambani akawanda ari kutadza kuvabhadhara. Vechidiki veZANU PF voronga kuratidzira muHarare mwedzi unouya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzechirungu.